Mutongi wedare repamsoro ama Edith Mushore vatura mutongo kuti vachombo vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva vasiye mapepa emba yavo yekuMount Pleasant kudare vasiye magwaro avo yekufambisa kudare pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu pamwe nekubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe gweta ravachombo valove more madhuku vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muhusungwa mushure mekugara muhusungwa kwenguva refu.
Tinofara vachombo vapiwa bail. Dare ravhumirana nesu kuti zvese zvaitaurwa nemamagistrates zvazvo vanga vachikanganisa vakatyora mutemo vakatyora even mutemo wekuti vakagara muchitokisi kudarika 48 hours. Saka dare ravapa bail vanobhadhara bail ye5000 vachizoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo nekungosarendawo mapasipots avo nezvatanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo.
Vamadhuku vati vachatorawo matanho ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare.
Zvakasiyana mukaenda kujere kuyakuyaku kune nyaya yekuti haunenge usiri free pana anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo paMarlboro police station mukazi yapo vari kugara paya paya nepane Marlboro. It's just about 2 minutes away kuenda ku and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvo. But for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaonane nemhuri yavo kubva musi wa15 November kusvika nhasi. Ndo zvatatanga. Saka ingori strategy yemagweta. Muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kwaaruda.
Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuGlenlawn muHarare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ. Zvichakadai vaimbova mutungamiri weboka revechidiki muZanu PF vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto. Amai Mushore vati vachipanga vabhadhare ₹500 emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva. Vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muZanu PF asvika pakaomarara. Sekutaura kwaakaita mauto akazopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.